kuno kumaputo kumozambiki kune masangano akawanda chaizvo abva kuZimbabwe anosanganisira Red Black Crisis in Zimbabwe Coalition, Zimbabwe Coalition on Debt and Development, Southern African People's Solidarity Network, masangano evarimi vedonje, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, nevamwe vakawanda. Taungana kuno kuti titaure neutungamiri hweSADC pamusoro peZimbabwe, tichivakurudzira kuti varangarirewo kuti gadziriro dzesarudzo muZimbabwe dzinofanira kuti dziendere mberi nenguva yakafanira yakatarwa, kwete kuti vanhu vangotaura kuti zvichanaka vasingaone kuti pasi zviri kuitika munyika zvakamira sei. Saka tine misangano yakasiyana yatiri kuita, zvakare mangwana tichafamba neuwandu hwedu tichienda kunotaura neutungamiri hweSADC, tichivapawo gwaro rinenge riri nenhuna dzedu dzirishiro rinotaura kuti tinoda zvakati nezvakati, kusanganisira bumbiro idzva remitemo nenguva kuti ringe ravapo raitwa, kwete kuti vanhu varamba vachingoita makakatanwa sezvatiri kuona pari zvino kuZimbabwe.
Kune avo vamuri kutaura navo, vari kunzwisisawo here shoko ramuri kufamba naro iri?
Hongu vari kunzwisisa, asi dambudziko ratiinaro ratiri kuvaudza kuti vagadzirise nechimbi chimbi nderekuti vanongoti Zimbabwe gadzirisai zvinhu zvenyu, vasingakurudzire kuti zvinhu zviitwe nechimbi chimbi nekukasira, nekuti vanhu vari kufunga kuti zvikanzi sarudzo dziriko gore rinouya, inguva iri kure kure, nyamba kwete, gore rinouya rava kutosvika pasina chaitwa pasi kuti tigadzirire sarudzo dzisina mhirizhongo, kuti mauto edu asapindire mune zvesarudzo, kuti bumbiro remitemo ringe ravandudzwa ravapo rapera. Saka tiri kuti vanhu ngavarege kungotaura chete, ngavazadzise mashoko avo, nekuti muromo wazari rimwe nerwizi, ndozvatiri kuvakurudzira kuno.
Vasalamawo vari kutiwo Zimbabwe inokwanisa kuti iite sarudzo pakati pegore rinouya, munoona izvi zvichikwanisika here?
Nemaitikiro ari kuita zvinhu pari zvino, zvinonetsa kuti tikwanise kuva nechivimbo chekuti pakati pegore rinouya Zimbabwe inenge yaipa kuti iende kusarudzo dzakanaka, nekuti tiri kuona kuti zvinhu hazvisi kunyatsofamba. Kunyaya yebumbiro idzva remutemo kune makakatanwa, vanhu vari kungonetsana pasina chiri kunyatsofamba. Nekudaro tiri kuti isu utungamiri hweSADC navasalamawo munyore mukuru weSADC ngavarege chete kungoti fungidziro yavo ndeyekuti, ngavaone kuti pasi mukati menyika zviri kufambawo here, kwete kuti vanongonzwa zvinenge zvataurwa, asi kuti tinotendawo kuti vazuma nhasi uno vapinda muZimbabwe vari kuonawo, saka zvinobatsira.